mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe zvamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevashanu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mapurisa mudunhu reHarare azivisa nezvekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vari zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 2697 zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe nevashanu 75 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine zana rine gumi nevatatu 2113 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru zana rine makumi masere nezvina zvine mazana mana ane makumi matatu nevashanu 1,184,435. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nezvitatu zvine mazana maviri nevatatu 643,203. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mapfumbamwe neumwe 901. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mana nevapfumbamwe 409 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane makumi matatu nevaviri 332. Mashonaland West inoteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi manomwe 270 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvishanu zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevaviri 85,732. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mashanu nezvishanu zvine mazana manomwe ane gumi nevana 55,714. Zvichakadaro mukuru wechipatara chemupindo muzvinafundo Solwayo Ngwenya vanoti vana chiremba nevana mukoti vanopfuura makumi matanhatu vakabatwa neutachiona hwecoronavhairasi mukati memasvondo maviri. Vachiti ichi chiitiko chinovhundusa zvikuru. Muzvinafundo Ngwenya vakaudza bepanhau reChronicle kuti vashandi vemuchipatara chavo vanoshandisa zvese zvokuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi, asi vachiti dzimwe nzvimbo dzavanoshandira dzinovaisa munjodzi. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbisoranga, vanoti kana zvinhu zvafamba nenzira iyi, zvinokosha kuti hurumende, vashandi vepachipatara, varwere, pamwe chete nevanhu vemunharaunda iyi, vashande vose kuti vaone pakakanganisika uye kuona kuti nzira dzose dzinogona kurerutsa kupararira kwechirwere ichi dzavharwa.
Chaitika tengi kupararira kwechirwere, so kana vanhu vakabatira chirwere and then vakaramba vachisangana nevamwe like muchipatara pasiri kuitwa mameasures ekuprotekta vashandi It's possible to see a single parallel quietly between my employees and my patients. Those are not funga, and it also I'm not sure in terms of my personal protective equipment. Like we know that I'm quoting my chiremba.
Kana pakaita zvinhu zvakaita saizvo zvizvi zvinoitei kuvarwere vari muchipatara kana kuti kuri ruzhinji rwevanhu vanenge vachienda kuchipatara ichocho vanofunga chiri varwere
idambudziko hombe chairo kuti machiremba nanamukoti vari kubata COVID-19 semuvese ripoti yataona mukronicoi. It means you are aware neman vemu nharaunda vanenge vasingachasiwe ndikaenda kuchipatara ndonobatirawo here COVID. Saka chandinofunga ndechekuti vashandi neivo vemucommunity nehurumende maadministrators emuchipatara, everybody has to say we have an outbreak here, it is serious. Saka zvinofanira kuitika ndechekuti we retrace my space, you know, my steps kuti zvakatanga sei kuti vanhu vaparadzire chirwere muchipatara, and then kuti chipatara chiri kutevedzera here mamezures aya ati kutaura COVID safe behavior, especially nguva inei yekuti pava ne third wave muzimbabwe. Saka even though vashandi kana varwere vasina masymptoms vanokwanisa kunge vane COVID-19. Saka that's why it's going to be very important kuti vanhu vatestwe and kuti vanhu vari kuinteracta nevamwe muchipatara imomo vaite like munhu avari kuinteracta naye ane chirwere. So which means we are all taking my measures.
Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga. Mapurisa mudunhu reHarare neZuru akazivisa nezvedanho rekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana-siyana senzira yekudzivirira kukwira kwemhosva dzinonzi dziri kuparwa mumisha yemuHarare pachishandiswa zvombo. Bepanhau reHerald rinoti mapurisa anoti akatora danho iri achitevera chikamu chechina chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act, Chapter 11, 23. Zvimwe zvezvombo zvakarambidzwa zvinosanganisira matemo, mapanga, rekeni, tsvimbo, mapakatwa, matombo pamwe nezvimwe zvombo zvepasi chigare zvingangokonzera kusagadzikana kweveruzhinji. Misha inonzi iri kuparwa mhosva dzine mhirizhonga zvakanyanya inosanganisira Mbare mukati meguta reHarare, Harare South neChitungwiza. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare, Inspector Tendai Mwanza. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Urayai Zembe, vanoti danho rakatorwa nemapurisa iri kunyange hazvo rakanangana nekudzivirira kuparwa kwedzimhosva riri kutyora kodzero dzevanhu. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJoga Kandemiri weStudio 7.
Zvinokatyamadza kuti sei vatora danho rakadaro, nokuti zvinhu zvamataura izvi zvinhu zvinongoshandiswawo kurarama kwavanhu pasina kuti zvashandiswa zvisizvo, asi kuti midziyo inongoshandiswa kurarama kwavanhu zuva nezuva. Saka zvinotovhundusa kuti murawo iwoyo waiswa uyu wavhundukei, uye havana kupa chikonzero zvinyu kuti kwaite zvakati. Zvangofanana nekuti mapanga ose ngaachibviswa mumakicheni munobikwa namasanhu atinawo panapa, ndaitoshandisa sanhu kutopa zauni dzangu zvose ndaisa kudare rangu panapa. Zvino kana zvikangomuka zvonzi hapachina munhu uchabvumiswa. Zvino kukatyamadza, zvinoda kuti tete tione kuti sei vaisa mutemo wakadaro. Ndewokuvhunduka.
Ivo vanotaura vakamirira dunhu reHarare, Inspector Tendai Mwanza, vari kuti mapurisa atora danho iri nekuti kwakwira nyaya dzemhosva dzekurwisana kwevanhu dzakaita sekupondana, kurohwa kwevanhu nemaarmed robbery nekubatwa kuchibharo munzvimbo shanu dzavataura idzodzi.
Norumwe rutivi ndinoti ifungwa dzavaisa mukati, asi ndinoona sokuti ino zvinhu izvi zvichiiswa muvanhu ka iko zvino zvinokatyamadza kuti kana vaita murawo wakadaro vanozoutarisa sei kuti mumwe nomumwe paanofamba Ana zvinhu zvakadaro nokuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvinongo torwa navanhu nje saka ikodzero yavanhu inenge yatopfukwa saka iyo mopa iyoyo yangofanana zvinepoza zvagosiyana chii hationi musauko uripo nokuti mapurisa anofanira kungoita basa ravo rokuona kuti hapana ganyavhu rinoitiwa chete muwani vanhu vazhinji vanogara nemurawo vakazvibata pavasina mapurisa munyika muno mese namasvuchi saka zvavaita muHarare izvozvi zvinotoputira vanhu kodzero yavo yokunge vakasununguka vasina kunge vabva kuvanhu murawo wakadaro uiswa
nhasi Dr. Zembe hamuonewo here kuti mhosva dzekuparwa muHarare dzakwira zvinoita kuti mapurisa atore danho iroro
hongu chakwidza mhosva muHarare ndechekuti vanhu vari kuparwa mhosva noutongi husingaiti zvino zvavanhu nokuti iko zvino vanhu havatarisana norufu pachavo vanhu vanogara murawo zvino vanhu vagara murawo ikozvino takanzwa pano mumwe unyangoiswa zvino kuti ndichiregai kubva kuchitungwisa ndiregai kubva kunotoni muchiuya kumabasa asi dhorobheni reHarare rakavakwa tiine chitungwizha tiine marondera tiine notoni vanhu vachibva vachishanda vachishava asi kana vanhu vodzichiregai kufamba vachimanikiswa zvakadaro kuisa rufu muvanhu hazvizvo zvofanira kuitika ndo zvinozowanza mhosva kuti dziwande nokuti vanenge vaita makoronyera nezvisizvo vanewo wana pokuchiitirawo mhosva dzavo futi pakadaro saka dambudziko rinei richibva kuhurumende inenge ichikonewa basa zvinosanganisiraiwo mapurisa nekuti hurumende ndiyo inenge ichikonewa kuronga kurongera zvavanhu kuti vanhu vagare murunyararo saka zvese zvinongobva pautungamiri hunenge hwakundikana kurongera vanhu
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Urayai Zembe vari paRunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kutambira nemufaro danho renyika dzekuchamhembe kweAfrica rekuparura muzinda unotarisa nyaya dzematambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze unonzi Humanitarian and Emergency Operations Center. Mumakore adarika nyika dzeSADC dzange dzichitatarika kubatsirana mumatambudziko akaita sedutu mupengo remhepo nemafashanu emvura Cyclone Idai. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mugungano reSADC amai Barbara Lope vanoti nhengo dzegungano iri dziri kukurudzirwa kuti dziite zvirongwa zvakafanana nekusimwa uye kuchengetedzwa kwamasango uye kumisa kugadzira magetsi nemarasha pamwe nekuva nezvirongwa zvekubatsira vanhu vanenge vavirwa nematambudziko anokonzerwa nekushanduka kumamiriro ekunze.
At the national level, each of the Southern African Development Community member states
nhengo imwe neimwe yeSADC ine zvirongwa zvakatarisana nekujairana neshanduko yemamiriro ekunze uye matambudziko. Kune zvirongwa zvakafanana nekumutsiridzwa kwemasango uye kushandisa nzira dzakachena mukugadzira magetsi pamwe chete nekuvapo kwezvirongwa zvekubatsira vanenge vawirwa nedambudziko zvichiitirwa kugadzirisa matambudziko anovepo singafungidzirwe nekudzivirira shanduko yemamiriro ekunze.
Vaenderera mberi vachiti SADC ichapawo zvikwanisiro kana paita dambudziko remafasha memvura kana kusanaya kwemvura yakakwana kunyika dziri mugungano iri.
There are currently numerous programs that the Southern African
kune zvirongwa zviri kuitwa neSADC mukubatsira nhengo dzavo mukutarisana nematambudziko anounzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anosanganisira kudzivirirwa nekutarisana nawo.
Kubatsirwa kwavanenge vasangana nematambudziko uku kuchaitwa kuburikidza neHumanitarian and Emergency Operations Center yakaparurwa mwedzi wapera kuMozambique nemutungamiri wenyika iyi waPhilippe Nyuse vanova sachigaro weSADC uye mukuru wezvekudzivirirwa kwenyika dzemugungano iri kana kuti Organ on Politics and Defense vari mutungamiri wenyika yeBotswana vamukwetsi Masisi. Vachivhura muzinda uyu vamasisi vakati kushanduka kwemamiriro ekunze ari kukonzera matambudziko makukutu kuzvizvarwa zvenyika dzemuSADC.
These disasters not only exert a heavy
matambudziko aya abate upenyu nemagariro evagari vemudunhu reSADC asi ari kuenderera mberi nekunonotsa urongwa hwekuti nyika dziri mudunhu dzikwanise kuita muonera pamwe mune zveupfumi nekuwandudzwa kweupenyu hwevagari vemuSADC.
Vakafanobata chigaro chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vanoto Zimbabwe nekushanda nesangano resandik munyaya dzekushanduka kwamamiriro ekunze.
I cannot quite give you the details of each and every cluster kuti kwakati kuri kwechakati kwakati kuri kwechakati. Nobo being a member state of SADC is involved in all the cluster meetings that happened and in all the cluster programs that happened.
Gweta rezvemamiriro ekunze uye vachishanda nesangano reAdvocates for Earth for Lenin Chisaira. Vanoti danho rakatorwa neSADC danho rakanaka kwazvo.
Danho rakatorwa neSADC rekuvhura muzinda uchachengetera zvinhu zvekubatsira vanhu vane vavirwa nematambudziko. Idanho rakanaka kwazvo nekuti matambudziko anonzwa nekuchinja kumamiriro ekunze ari kuwanda isuva remazuva anhasi. Cyclone Idai yakaunza kugedageda kwemenu muna 2019 muZimbabwe, Mozambique, South Africa nedzimwe nyika dziri mudunhu rekuchamhembe kuAfrica.
Asi vachisaira vatiwo nyika dzemuSADC dzinofanira kutsvaga nzira dzekudzivira matambudziko. Kwete kuya ukabako mvura yanaya.
Kunyangwe hazvo zvakadaro, basa guru rofanira kutarisana nemuzinda uyu weSADC. Kutsvaga nzira dzemhando yepamusoro mukuona matambudziko akafanana nemafashamu emvura kana madutu mupengo nguva iripo. Kunofanirawo kuva nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu mukuwana dzidziso yakakwana yekushandwa kumamiriro ekunze. Kuitira kuti nyaya iyi yekubatsirwa kwevanhu ive nyaya inocherechedza kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu atinoti mahuman rights pachirungu, kwete kubatsirwa kwevanhu chete yatinokati charity.
Dunhu reSADC riri kupota richisangana nenzara iri kukonzerwa nekusanaya kana kunaisa kwemvura kana kuti El Nino. Izvi zvinopa kuti vakawanda havaziye nenzara sezvo chikafu chinenge chava kudhura, vanhu vachimirira rubatsiro kumasangano akaita seWorld Food Program kunyanya. Dzimwe nyika dzinotora makore kuti dzikwanise kugadzirisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, anosanganisira kuendesa vanhu muupoteri mushure mekuputswa kwedzimba nemigwagwa. Vakawanda kumanikaland vakawirwa nedambudziko recyclone Idai vachiri kugara mumatende. Muzinda mutsva uyu uchabatsira kuyambira vanhu kuti vagadzirire matambudziko akaita secyclone Idai kuti vasarasikirwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumuri yava Rabelan Choeni vakashaya nemusi wechishanu vave nemakore makumi manomwe nerimwe. Vachoeni vakange vari sachigaro webato reZANU-PF mudunhu reMatabeleland South. Vachoeni vakaenda kunze kwenyika muna 1974 vari nhengo yeZipra. Zimlife.com rinoti varume vaviri vemuHarare vakasungwa mushure mukuedza kupinda mumuzinda wemutungamiri wenyika weState House vachiti vanoshandira sangano revasori reCIO. Dare redzimhosva rakaudzwa nezuro muvhuro kuti Nigel Ritsito naDalian Kanyungwe vachagara vari muusungwa kusvika musi wa14 Gunyana kana kuti September mushure mokunyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso. MuChronicle, sangano remagweta echidzimai reZimbabwe Women Lawyers Association raenda kudare reConstitutional Court richiti rinoda kuti imwe mitemo inobata zvemichato iraswe, uye vachiti vanoda kuona mitemo yemichato inokudza michato isina kunyoreswa zvikuru sei pakugovana kwezvinhu mushure nokupera kwemuchato. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinotenda, tinotenda vashamarari vese weStudio 7 ngebasa ramunoita. Munoita basa rechokwadi restraint. ZANU-PF, ZANU-PF yakoniwa kutonga nyika. Zvabuda pachena kuti ZANU-PF haitongi nyika, haitungamiri nyika, inokampena. Kuzveshuwa-shuwa kupedza, kubva papinda vaMnangagwa kupedza 5 years vachikampena, vachikampena, vasikatongi nyika, vasikavaki nyika, vasikatungamiri nyika. Izvozvi vana Chinamasa, vana Mugwadi vari kukampena vari kumisa masangano akazvimirira oga ari kutobatsira vanhu vari kuda kumisa zano PF shua shua kupedza 5 years ichikampena
pa studio apo nakadiko ndinofarira shamarare studio 7 nevatereri vacho ya dambudziko ratinaro muzimbabwe ka kunyanya pachigwere checovid izvari PF inoitirwa vamwe asi vahambozvizivi kuti iriyo mitemo inopuhwa vamwe iva hana basa nayo ndozvikutaura kuno kumapostori ariko kwamarangu over 10,000 akaungana izvezvi kutaura kunoku vatitonga pasi kanhasi asi vamwe hamutende muungana hanzi mapostori anovhotera zano zvitereki saka vanongoona kuti hamenozi politics dzatiri titikana munangabwa munyika munomu ndo pane dambudziko ipapo wobveo ya uchikushira mani ane problema anavo saka chioro chai chacho ka 2023 iri kuya zvainofanirwa kuenda bva kaze haifananidzwi pamutemo inotarisa kuona kuti ndewani dambudziko iroro
maswera sei maswera sei pastudio 7 nevese vanoiteerera ndine urombo nevarimi vakaisa chibage kichiumbizo kubva riniko nhaye varimi vemuzimbabwe munozviziva kuti mari haiuye munozviziva kuti mari haiuye kuchiumbiko munozviziva izvozvizvo korokoza roto rinane rinokupa mari wojanguva iripo pane kupuhwa mari yekuti unozonyeperwa kuti kune BigPay BigPay yacho unozoiwana next of next year takatosiyawo zvokurima izvi tatoona kuti hazvibhadhari izvi kana patorimwa uhave kutoti utengesere vanhu vako zvako vaunoziva kwete kuti GMB varimiwo so pepukai mani varimi pepukai varimi kana vangoendesawo chibage pa20 tons endesa 50kg imwe chete yechibage kuGMB yekubata zita rekuti une prazi kana une plot ndozvaungatobatsira zvaungatovabatsira nazvo ndokuti ubhadharweii 50kg wana hainesi vagara vanobavo chibage chakatotengeswa kudhara mari ndodziri kutomhanya nemarenja murodhu
makadini mukoma jonga ini ndinonzwi Paulos Shishange ndanga ndichikumbira kubvunza kuti muno musouth africa vanhu vafurwa pavhairenzi iri kuitika muno musouth africa so far kutaura kwakaita president ichi 212 so pa212 mubvunzo wangu ngewekuti achapuwawo here masankisheni south africa acharohwa here ngemasankisheni sezvo kuzimbabwe masoja kuzimbabwe akafura anhu 60 mazuvawo akanga ambowina uyu Mr. Chamisa saka munomu nekuda kwazuma ndiranga ndichida kuziva kuti achapuwawo here masankisheni ngokuti iwo masoja acho nemapurisa ndiwo ari kufura vanhu
kwazuvai kwazuvai vatsigiri vechirongwa nokutendai chaizvo basa ramunobata nokutendai nebasa ramunobata nyaya yangu hombe iri pakushaya kwasandra nokuti tarasirwa chaizvo negamba rekuburisa nhau aiburisa nhau dzechokwadi uye ranga rine uchimi nechivimbi nekuti nyaya yangu hombe iri pakuti vamai mutsangwa vazoreka vachitaura vachiti sandra munhu anga aine ushingi hwekutaura nhau dzechokwadi wekuburitsa zvinoitika muhurumende yavo vatozviziva kuti sandra aiburitsa chivindi chavanoti changa china sandra ichochocho ushingi wanga ina sandra asi unozowanza vanhu vaita kuti muno muno dhemokirasi hamumbunyikidzwa vanhu asi vambogona kutaura sei kuti sandra anga aine ushingi hwekutaura zvinhu zvaityisa ivo vachitizoni vane dhemokirasi havambunyikidze vanhu vazozvitaura sei kana vachiti vari kuzivaiwo kuti munyika muno hazvidzwaro munangagwadari ndopane nyaya yangu kuti vazvitaura sei vazogona kutaura sei kuti ane ushingi vazvitaura sei ipapo ndopane nyaya yangu ipapo ipapo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera timirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai 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 vateereri vestudio 7 ini ndini Mike Hove. Dino kukoka kumpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, Nasi Maneru na 8pm. Mchirongwa cha nasi, tukurukura neve chidiki nezwe chirongwa che urumende che kubaya vanu nomba ino tivirira COVID-19. Tukutari sao mamirira kaita zizo munyika. Panguwa iyo Zimbabwe yoendra mberi, ichitora matano akasi anasiana, akanangana negurusa na nedendare COVID-19 anosanganisira chirongwa che level 4 COVID-19 lockdown. Chakawezi rwane mangwe maviki maviri. Muri Zimbabwe, mizakanganu kutera chirongwa ichi. Nasi Maneru na 8pm. Mwineni, Michael.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare redzimhosva nezuro rakatongera umwe murume Paul Hodgkins mwezi misere mujeri mushure mokumuwana aine mhosva seumwe wevakakonzera bongozozo pamuzinda weparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill musi wa6 ndira gore rino. Hodgkins ndoumwe wemhomho yevanhu vakapinda muparamende zvichisimba pakapunzwa misuo, mawindo, matafura neimwe midziyo uye pakafa vanhu vashanu. Asati apiwa mutongo, Hodgkins akabvuma mhosva yake akakumbira ruregerero. Vachuchusi vehurumende vakange vatarisira kuti Hodgkins achapiwa mwedzi gumi nemishanu kuti veruzhinji vazive kuti zvinhu zvakaita seizvi hazvibvumidzwi munyika. Vanoongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo yapamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti mutongo wakapiwa Hodgkins unofanirwa kufadza mazana nemazana evamwe vakamirira kutongerwa mhosva imwe chete iyi, asi vachiti mutongo uyu uchagumbura vebato reDemocratic Party zvikuru.
Akatongwa kunzi akapara mhosva yekuwanikwa apinda paCapitol yavanoita iParliament yekuno yavanoti Congress. Saka mhosva iyoyo vakamutongera 8 months mujere. Vakamutongerawo pamusoro $2,000 fine yekubhadhara kupwanya kwavakaita kuParliament ko.
Nguva yaakatongerwa kugara mujeri nefaindi yaakabvisiswa iyi zvinoenderana here nemhosva yaakapara?
Sekutaura kwakaita mutongi wedare munyaya iyi akaedza iye kujustifya kutsanangura kuti ndiri yamupa nguva yakadai. Veprosecution vehurumende vanga vachida gore nehafu yavanoti 15 months, asi dare rakaganhura rikati 8 months tinoenderana. Vaita dare vanga richiti haisi mhandu nemhu wavangobatikanawo munyaya yacho, asi ari kuratidza kuti munhu akatwasanuka. Saka
pane zvaakambotaura here muchinda uyu Paul Hodgkins, pane zvaakambotaura here apedza kutongwa kana kuti asati atongwa?
Akataura iyi kuti anokumbira ruregerero nezvaakaita kupandukira nyika. Akataura kuti anga asiyana nazvo, anga ari munhu wanga aenda munosapota vapurezidendi wake vaTrump. Asi hai maonero angu kungotaurawo kwemunhu zvaunenge waudzwawo nagweta wako kuti makore ako kana kuti nguva yako muzvarira iyerere.
Ko izvo nhengo dzeparamende kusenate uku noku House of Representatives munofunga kuti vafara here nezvaitika izvi?
Havangafari zvechimbira nekuti uri kuniripi vebato riri kutonga vemadhemokrats. Handifungi kuti vangafari nazvo nekuti vanga vachiti vada kuona vanhu ava vachipiwa masentensi akasimba nekuti havasi vakazvidzokorodza. Manje masentensi aya ari kupiwa aya handeekutamba unopa munhu anenge aba zviwitsi. Saka handifungi iwoitiri mafaindi acho mafaindi ekutamba emachigisi. Saka verimwe divi maRepublican vachafara kuti vanhu vavo vaatisti vazhinji vachabuda tii.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita dzidzo yapamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 41 nevashanu vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. mapurisa mudunhu reHarare azivisa nezvekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana siyana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuzu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.